Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gubhumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaonero angu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti asi kushora vebato reCitizens Coalition for Change asi ari kuvabetserawo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderevanhu vose.
Asi nyaya yematatu idzi haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari malow income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vachamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa asi tiri munyika yekuti ukatsiura nanasahwira vako vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsiri kuti asvike kwaaroda kuenda, unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticani ari popular stereki muZimbabwe vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulidha mafundraising campaign ndava sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera. Saka ari kutolidha campaign yekuti tireize mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. Each polling station, you know, need four polling agents. Zinenge city wipe up. Saka, zazinoreva mazi ndezo kuti pa 12,000 polling stations izozo. Tichinida four ma polling agents. I 48,000 polling agents asadiwa. Makabadarwa $50 i 2.4 million inodiwa. Saka inini ndakani chiti vachamisa dai vaenda pamberi vachi fundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakapirirwa nekuti vanga vasina ma polling agents. Saka vakashaya ma polling agents zvakare izvinezvi vanopirirwa. Saka kutaura kwandine ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita se takunetsana kana kuti tiri kutukana. Aiwa, ndozvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndozvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita inini kuti pamuve nedemokrasi muZimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndochete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurisidzana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndanga ndichikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumi dzaivanhu kuvhota vakasungunuka, bvumi dzaivanhu kuti vakambene vakasungunuka inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinogumbura kuti umwe munhu anoti java uri kutivashamisa dai varejista vanhu vakawanda zvozvo kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndiudzashamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo, hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndikutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivava havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera. Zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomire nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo, asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatiri kungoda kubunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa, vachiwana mishonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, chikairo mota dzavo pa maroads akanaka pamigwagwa yakanaka zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyawo upfumi hwenyika yedu kwete kuti kudya goridhe kana kuti maresources enyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare zvese izvozvo ndozvinhu zvindopatakangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino saka isusu hatina hapana chatiri kuziya maererano nekupokana kuri kuita ani nani hatiwanzotarisa edu mapersonalities donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yeZimbabwe
vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 pakupera kwesvondo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve vari dzive nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds pachiitiko ichi uye pasi pechirongwa chepresidential title deeds program vamunangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vamunangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana weZimbabwe wese ari nepaanoti pamusha pake munyika tabata mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti komaliso iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapihwe matitle deeds varejoice ngwenya
haitika ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tinorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpeth gore rakapera musarudzo dzemaviolation kuti vagari vokuEpworth vachapiwa matitle deeds saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita pana papa Epworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto ndozvo vakataura nezuro
vangwenya iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here nekuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vamunangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds chii chamuri kuona apa
chiri kundezvekuti ngatirangirei mukombatanoga kuti sangano rangu inini organization yangu yakagara ichitsvakidzidza ichinyatsokunzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopley dzakamira sei tikanyatsoongorora kuti aiwa even though nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland parons dzichityora mitemo yakawanda wanda asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land and uye hurumende ndiyo inogadziridza mitemo yakanangana nematitle deeds saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhiki yeEpworth hurumende pachezvayo Ministry of Justice neDeeds Office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle deeds avari kutaura nezvazvo saka process yacho ingange iri chokwadi zvisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi asi semaonero andakaita nemataura andanichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita finance sector Virginia mabhiza achitaura nezuro aiwa process yacho inenge yakatoita zvakanaka
saka muri kugutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara
icho ichokwadi chakangoti mire zvisina kunaka ndezvekuti izvi zvinhu izvi vahwanzi hazvisi zvepolitics hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali nokuti ndozvati nyange vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati vhotera tichakugadzira matitle deeds asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics nokuti vanhu vanogara kuSolomia nokuEpworth nekumaruwa vanhu vanobva kumapata vakasiyana kunya nyango zao wa mawacho waka tuwa ni mastend dacho ni ma land barons ezano asi nyaye ma title leads aisi nyaye ma tongeru ye nyika inyaye kodzero zevanu vari ma low income group low income groups andisi kuti zvisati taurwa mupolitical rally asi ngazviti kana zvichitaurwa ngazvi zvatogadziriswa nemabazi ehurumende anofambirana nemitemo inopa magwaro aya.
Iyo hurumende inoterera zvakadini pane zvamunenge muchitaura nokukumbira kuti dene yaitira vanhu vanogara munzvimbo idzi inokuterera zvakadini?
Unoona kuti vatanonoka hwande hatideri kuti tinge tichizorova matundundu asi kana zvinhu zvakutaurwa navakuru vakuru havazoti aiwa zvakabva nokuna nangwenya. Hurumende panyaya yematiredis apapaka ndinoona kuti yakanyatsoteerera nokuti kubva 2020-2021 tichitaura neoffice of OPC tikabva kuOPC tikaendeswa kuniki Community of Local Government in Housing tichibva ikokoko tikagara matare nemamunicipal housing officers madirectors housing office tichibva ikoko vahwandi tikaendeswa kuparliament tikapresenta project yetu yematitle deeds kuvarombo kuparliament kucommittee yekuparliament yakandiye chikukwa kusaivo zvino. Saka apapa ndingatotsimbidza kuti apa hurumende yakatoteera zvakataurwa zvisinei kuti vakazozvipfekedza pachi rezano pepa asi hazvina basa nesvizvi isusu tungotisviso zvatanga taura chichemo chedu chokuti vagari vemutimbo idzi vapiwe matatidizi chakanzvikwa nehurumende.
Ava vanga vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kuMaliso vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Vachiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. MuNewsday makare magweta ekuSouth Africa esangano reCenter for Human Rights riri paFaculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vachiti kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadzi zvenyu vasamara veStudio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturireiwo nhau yeAl Jazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavajobu skala. Vajobu skala ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti iyo haipindiri nezvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa kana itaura mashoko iwayo. Inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vajobu skala vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana vane chekuita nezanupf. Vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAl Jazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano sekutora kwakaita matano kuna vajobu skala.
rais nini panyaya wa jobs kala indani ne mumbono kuti laita mbo panjambo zama kutombo batana chaiko chaiko taita demon strong chaichaiko ya was now ya tetita demon ndekuti vasakuramba chikuti koti mangwana ku koti kusera mangwana ku koti mungwana ku koti munakango vhariwa mukati mzere zvofanana nemunhu ari wakutopika asati atonga asati abato kutane mhosva gava mutongi kana vachitaura kuti vamutonga vomutuudza kuti vari kumutonga nemhosva ipi mamaloya vosana kuti mhosva ichi mhosva chaiyo chaiyo here munhu yari kunzi yabatwa nayo kana kuti imhosva yekuda kungokrietira munhu apa pakuda kuti tipinde musango apa pakuda sorry pakuda kuti timbopinda murodhi chaimo chaimo timbodemonstrator kuti Jobs kana ngaabude kana kuti ngaatongwe tinzwe kuti mutongo wako wamira sei kwete kuramba nyekuti koti 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 ya mhosva yari kuti munhu opposite party aramba ku haasi kuzwanana nemaitiro avari kuita kutonga kwavo kwede saka voda kumushungurudzira izvozvo
Murisai Studio 7 ndirapo pana padaima here kuti kochi chakaipa makazi muri wekupikisa maakutopikisa zvese here chichakaipa pakupiwa kwema MPs nezanpf mamota mota dzekufambisa manga muchida kuti vapiwe ngoro here kana manga makavagadzirira ngoro vaudzeka kuti aiwa kune ngoro dziri kunoku dzekuti vazofamba nadzo pane chakaipa here today
makadi makadi pastudio 7 haazi tandifadza pampumalanga apa inii ndauya nenyaya imwe yakati siyanewo hangu ndodzwa vanhu vachichema nenyaya Jobs kala but muonero wangu ndoona sekuti nyaya Jobs kala inoda kutambiwa kwana muBlessing Ali dei ava vekwana vekumhurekwa Ali vatora muchitunha chavo vachichengeta ndoona sekuti ndio kuti Jobs kala akwanise kutambigwa nyaya dzake bhikozi vaka vachiti hativiki kana Jobs kala asina kubuda avo vanenge vachitiwo hatimubudisi kana musina kumuviga saka ndoona sekuti ava kana vanga vatora chitunha vakandochengeta uku uku kwaigona kuitawo zviri nani kwaigona kutoitika kuri kutongwa munhu wechitongwa kana kuri kudii zvochiitwa pamwe pagona kuva nechenji
nakupinza iye anonzi Kakanji uyu ari kumiriri anomirira epwes anotaura kuti anzonye 20 MGC isingagona kupa vanhu vatitle deeds isingagona kupa chakachii nechii chaanotaura unopiwa tittle deeds pane imba isina pane munhu akazvigarisa ega akava kachitangwena chake wopiwa tittle deeds here tittle deeds handinopiwa kune munhu ane ari panzvimbo yakakodzera kuti anovaka ipapo zvino iwewo kana muchitiona purezidendi wako munopa vanhu vatittle deeds nenzvimbo dzisina kana toilet musina kana sewage musina kana mvura munomwira mvura yemumugodhi kutanzoni zvakakosha sereke kuti vapana nemaape vanhu matitle deeds nyika yese ine vanhu vana matitle deeds va so zvakanyokosha kuyepletichi
mangwananakana kana mukomajoma akaningina mukoma Blessing Sleve mutibvunzira womukuru wapolini mukuru wemapurisa wakati kairi kuferemeta nyaya yakabudisa ngeya Jazira yegold mafia vakati kai vari kuti vari kuiferefeta nyaya saka hatitazivi nyaya yacho yamira papi saka taikumbirawo kuti vatiziviswewo kuti zvamira papi kana hatisi kuziwa wakasungwa kana kuvane uri kusungwa pane vese vakabudisa ngaijaziya hapana kana umwe kana uvane wakasungwa hapana saka taitokumbira kuti vatiziviswe kuti vapapi nenyaya iyoyo kuti inyaya itori sirias ndohuro wakakuisisa kundokuuraya vana vezimbabwe ndo mhosva dzinofanwa dzisungirwe vanhu kwete kusungira vanhu pasina kana mhosva sezvavakaita vablessing sezvavakaita Jobs kala vakauraya muBlessing apaya vakasunga Jobs kala pasina kana mhosva saka indo mhosva hombe yevana vese vezimbabwe kuti kutouraya vana vezimbabwe kwava kuita vanhu vezanupf vari kubira nyika saka tinokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vapapi nekuferefeta nyaya yacho vakangoti vari kuferefeta saka tisi kuziva kuti nyaya yacho yaapapi yavasati vasunga here mbavha dziri kuba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
The Voice of America.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakaburisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo iyi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemamuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechikristu. Ndokwakavambira hondo iyo kokoko, vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave mamuslims vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma1950 ichigoenda kusvika kuma1990. Zvino chakaitika kubva ndechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan kunonzi kuDarfur. Uyu anga ari mutungamiri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvino akunzi marapid forces wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekudhafua. Takazopera hondo inonzi South Sudan nasuno. Kangari ngiri mutungamiri weSudan akazopiswa pachigaro. Asi zvaakangaita, akangagadzira mauto mairi kunoti National Army Corps inonzi RSF iyoyo, Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve ne One Army ngekuti aitya kuti anozopiswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngeke mutungamiri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina bakugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemwedzi kwemavhiki akawanda wachizokonzera kuti kuve ne government of national unity yaibatanidza mauto nevanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonesa manje ndechekuti we national army newe rapid reaction force vakanga vasisabvumirane kuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwanga wanzi vanhu verapid reaction force support force vave mumauto asi wakaramba. Ndo pakazokonzera kurwa kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapa, hatizive kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hope Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderavanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.